nyika yose kuno ku America ilichema shaya kwa waita wa John Lewis. But John Lewis was a giant muno ma America pa nyaya dzema civil rights kuno ku nekurwisa vachirwira ma rights vanhu vatema kubva kuma 1960s. Ngati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndovaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwe makodzero akadaro ekushandura nyaya dzerusarura ganda dzaitika nesegregation. Kushandura mutemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanisa kutenga dzimba and a fair housing and so on. Mutemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwarasika giant muno muAmerica
maererano nekukudzwa kwavari kuitwa. Pane zvamukati taurira, pane zvamaona here zviri kuitwa navaLewis mazuva anaya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu kufanika kuSelma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights, kukaurawa vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko kuWashington kuti aline state vanhu vaya mapolitician congress kuya vape marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndovari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitenderera vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu Africa kwedu is a comparison. VanaNyerere, vanaNkrumah ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huwe magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana. And saka haunyanyooni vaObama to some extent was up there nene navo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis zviya zviya vanenge prepared to die for cause yacho, vachisungwa vachirohwa vachiita sei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndokusiyana kwaita zvi.
Aiwa, tinotenda vamanduna.